manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zvita 28/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu remashonaland west vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP okurudzira vatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano pamwe nekuremerwa kwemotokari munguva ino yezororo. Mwaka wezororo muZimbabwe unozivikanwa nekuwana tsaona dzemumugwagwa dzakawanda munyika zvikuru nekuda kwekumhanya zvakanyanya kuneta kwevatyairi uye kutyaira vakadhakwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rinoti vanhu vashanu vanofa netsaona zuva rega rega mumigwagwa yemuZimbabwe. Vachitaura nevatori venhau mushure mechirongwa chekusimudzira kuchengetedzwa pamwe nechenjedzo pazororo pachiteshi chikuru chemabhazi muHarare chembare mukati mesvondo rino vakati vanhu vanofanira kungwarira pamigwagwa kuitira kudzivirira tsaona. Mutauriri wemapurisa nyika yese vaPaul Nyati vakaudza Studio 7 svondo rino kuti mapurisa akagadzirira zvakakwana mazuva ese ezororo iri kuchengetedza mitemo mumigwagwa nekubatsira vafambi. Chero zvazvo nezuro mapurisa akazivisa kuti huwandu hwevanhu vafane kukuvara mutsaona dzemumigwagwa zororo rino hwakaderera pane hwegore rakapera. Vanoramba vachikurudzira kuti vanofamba vangwaririre pamigwagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vafambi reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwewo maonero avo.
Zvizhinji zvatikona zvinenge zvitora nzvimbo mukati memigwagwa yedu panguva ino yezororo. Tikatarisa mitengo yamabhazi yakakwira zvinorwadza. Nzvimbo dzadzichiita $5 dzimwe dzakutosvika $10. Papa chiita $10 mumba kutosvika $15 kana kuti $17. Nepapa chiitawo $15 zvakusvika $25 zvichingoenda zvakadaro.
Chamungati chiri kunyanya kukonzera izvi chii?
Zvizhinji zviri kukonzerwa na matau zatinoti mawindi pamwe chete nokusanganisira mapurisa sezvo mapurisa vanenge vakakwidzawo mari yavo yechoko muhomwe. Mukatarisawo kuno kuma operators navo vanenge vari mumunya yekukwidzwa kwamabhazi iyoyi nokudaro mitengo yetirona kutiko yakwira zvakanyanyisa.
Ko hurumende inenge imirewo papi zvese izvi zvichiitika izvi?
Apa hurumende ndiyo yatiuraya sezvo vamwe vamiriri vehurumende ndivo vatwavaridzi vamabhazi. Motikari zhinji kati mabhazi mazhinji ari kutotakura zvakadarikidza mwero. Tine vanhu vakati kuti vatingati vashaikira minjodzi yemimigwagwa yaitika apo neapa. Zvakare izvi zvaita kuti zvisiye vanhu vazhinji vane mavanga nokuda kukukuvara kwa vanenge vaita mutsaona.
Nezuro mapurisa aiti vanhu vafa mutsaona pazorora pavanga votopfuura makumi masere nechidimbu. Zvave papi?
Tikatarisa tine tsaona dzakaitika apo neapapo. Zvikonzero izvi zvinogona kusanganisira kuipa kwemigwagwa yedu, kumhanyisa zvakanyanyi zvakadarikidza mwero, zvikuru sei kunenge kuchiitwa navachairi vedu. Vachairi vanofamba vachinge vakadhakwa. Zvimwe tinoona kuti vanenge vakatakura zvakadarikidza mwero, zvinozoita kuti kana tavo votadza kuikondrora zvakanaka.
Kurudziro yenyu yoti kudii?
Tichati kungokurudzira kuvachairi vedu ndezvokuti ngatirambei tichifamba zvakanaka kuti tideredze njodzi dzedu dzinenge dziri mumigwagwa. Kune vachairi tiri kuti regai kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara, sezvo kune dzimwe nzvimbo dziri kunaya panguva ino yezororo. Tiri kuti kuvachairi vedu zvakare, chengetedzai upenyu hwenyu, mochengetedza zvakare upenyu hwavamwe, kusanganisira midziyo yakaita sedzimotikari dzatinenge tichishandisa. Tiri pamusoro pepapa, regai titi hurumende, muripo kuchengetedza upenyu hwedu nokutirwira panguva dzose.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association, vaPaul Makiwa, vari parunare kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekunyamakate mudunhu reMashonaland West vanoti magariro avo ari kukanganiswa nekuda kwetsika nemagariro amambo ave kuvatonga. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vagari vari kunyunyuta ava vanogara munzvimbo yaimbova pasi paite dandawa vanova vatsvaimanyepa, asi nzvimbo iyi yava pasi paishe chundu vanova vaAbel Basera, zvichitevera mutongo wedare rekukariba mushure mekunetsana kwemadzishe aya panyaya yemuganho wenzvimbo dzavanotonga. Vaviri ava vanga vari nemakore gumi nerimwe chete vachinetsana nekuda kwemuganho wenzvimbo dzavo. Asi dare ramajestriti mukariba rakapa mutongo nguva pfupi yapfuura wekuti nzvimbo dzenyamakate nedzimwe dziri kumakute dzave pasi paishe chundu. Zvichitevera kuiswa kwedunhu ravo pasi paishe mutsva, mumwe sabhuku wekunyamakate vaClemens Mapisaunga vanoti vanga vajaira kuremekedza zuva rechisi nemusi wechishanu, asi vave kumanikidzwa kucherechedza zuva iri nemusi wechipiri.
Mazuva edu echisi akatosiyana zvachose neamambo chundu.
Mumwe mugari wekuvillage 9 vatatenda mapfumo vanoti vave kutarisirwa kuchengetedza dzimwe tsika dzekukumbira mvura, izvo vanoti pasi paishe dandawa zvaingoitwa nevanhu vashoma vanoita zvechivanhu uye hapana chavaibvisa. Asi mumwe mugari wekumakute vaRonald Dzingai vanoti vari kufara sezvo mitongo yaishe dandawa yanga yakaoma uye vachida mari kana munhu achida kumhangara mhosva. Ishe dandawa vanoti vari kupikisa mutongo wedare raMajor Street vachiti hazviite kuti vaganhurirwe nzvimbo yavo kubva pasigare, vachiti ishe chundu vakatouya vachibva kuZambia. Asi ishe chundu vanoti vanomira nezvakabuda mumatare. Patabvunza kuti miganho yenzvimbo dzinotongwa nemadzishe inotarwa nani, mudziti wehurungwe vaEndrew Chizora vakati pane magwaro anoratidza nzvimbo idzi asi dzinogona kuchinjwa kana pane zvikonzero zvakasimba zvine chekuita netsika nemagariro pamwe nekukurisa kwenzvimbo.
paper jamu chaimu. Odo kana paine nzimbo kwe nomari. Vandu waka baka vandu parangere hapasu paranga wai originali. Saka panga ita zime nzimbo zimeshe kuita nitika zime waka tama kari. In terms of the ritual components, vano fani waku, vano panana mikana uti. Language of graphically and legally, kusiri kwa mambo A, asigana nzimbo, hiyo hiyo hiyo, minota uchivano, shinota E, nano fano kutanga nikana ya kutu zimizo zi, tiki, asimu na ashtonga hali, within a geographically defined area.
Nyaya zekune sana kwe madrishe, pamsoro pe migano mnzimbo za wano chonga, zinyo zizili kuitika, mumachunyo haka wanda munyika. Nyaya izi zinyo zizino sanga nisira kuwira umambo, kwa ishe Chirumanzu, ishe Binga, ishe Bota Kusaka, ishe Samambaka Kujombe, ishe Negore Kumberengwa, ishe Manyezwa Kulupane, ishe Mashaya Mombe, ishe Chikwanda, nezimwe zakazoperera kumatari, mushure menguwa ya Kareba. Njakamira Studio 7, Mushinoi, Njini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhu kadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mutlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuru naamai Praxedes Banda vanogara ivo muguta reDallas kuTexas ino muno muAmerica vachiita ivo mabasa ekuimba uyezve vachibatsira nherera nevanoshupika kumusha. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Titsananguriwo kuti My Banda Music ndiani, makatanga sei kuita zvekuimba izvi?
Aiwa, My Banda Music ndini zvangu. Ini ndakatanga kuimba ndiri mwana mudiki, ndiri mukwaya namai vangu. Mai vangu ndovanga vari choir director, saka ndakabva ndangotanga kuimba ndiri mudiki. Ndikatanga worship ndisiri mwana mudiki chaiye. Pandakazororwa ndakaramba ndichitokontinya nezita rangu rekuzvitipemu kana kuti Praxedes. Asi vakadzi vemuchechi manje, takambopinda ASN kuno kuDallas kudhara. Apa ndandatove mukadzi wemunhu manje, ndanda ne 2 years ndaroorwa. Andopa vakatanga kuti My Banda, My Banda. Ndichiti ndakuda kuti ndikwire pastage My Banda, My Banda chatinei. Kovanava kuchiko. Ndonzi pemu. Ndikangonyora kuti pemu papa bepa ravanenge vati tipe title, ndonyora kuti pemu, iwo anorichinja voti My Banda. Saka ndakazongopedzisira ndanhingirikina ndazongoribvuma zita rekuti My Banda. So now makore azopfuura ndakabva ndatongotanga kungonzi My Banda Music. So ndokwakabva title iyo yekuti My Banda Music ikoko.
Munoimba mimhanzi yemusambo upi?
Ii, ndinoimba yechitendero. Nzvimbo dzechikristu ndo dzandinoimba. Ndo dzega dzandinoimba. Ndikati ndiri kuda kuita rombo kana kuti kurekoda song, ndinongoita dzechitendero chedu.
Munozvinyorera mega here kana kuti zvinofamba sei?
Nzvimbo ndonyora ndega. Mheno zvazvinongoita so, Mwari vanenge vangu uyo mumwoyo mako unongoona watove nesongo. Ndogona kumuka makuseini ndichitoimba rumbu. Kana kuti ndiri kuhope ndikanga ndichiota rumbu, ndinobva ndatopepuka. Ndikakwanisa kupepuka, ndobva ndatongotora panhu pekutongoti ndirekodhe. Ndobva ndatorekodha makuseini acho naiwa ndotodainza mwana wangu kuti uya kustudio, totogara pasi totoita songo.
Mune mimhanzi mitsva here yamunayo pari zvino yamakamirira kutsikisa kana kuti zvakamira sei?
Pari zvino ndine rumbo runyowani rwandaka releasa 5 days ago. Saka inonzi Anondichengeta ndo inyowani yandinayo, yandakaita tisati taita Anondichengeta ndakaiita naBaba Harare. Saka dziri tundo dzandingati ndo dzimbo dzangu dzinyowani idzodzo.
Makatoshanda naBaba Harare vachinja musambo here kubva kuchiti, uyezve zvanga zvakamira sei ipapo?
Ndakatoshanda navo vatochinja. Saka pandakazoenda kuZimbabwe baba Harare vanga vatochinja musambo. Ndokubva ndaenda kustudio navo. Singa ndo number 2 kana kuti number 3. Nitwakanga vaita naTekshua Zama. Ini ndakazodzikisa imwe songu navo yatakadzikisa naBaba Harare. Kari kutonetsa mazivani. ndakafara sere kukwanisa kushanda nababa Harari.
Ruyo wacho runonzi chii?
Runonzi Mighty God.
Tombo dzokera yedu mataura imi kuti munogara muno muAmerica kuTexas asi munopota muchimboenda kumusha kuZimbabwe. Pane mamwe mabasa amukuita here ikoko kuZimbabwe?
KuZimbabwe ndinoita zvenherera neshirikadzi. Ndikati ndatove nemakore 16 ndichibatsira vana nherera neshirikadzi. Kungovabatsirawo kunyanya maschool fees evana. Pandi ndotori nevana vakatowanda vakatograduata. Umwe wacho anonzi Chadwick iko zvino zvaakutogara kuJordan. Akatopedza akatoenda kuengineering akaita aircraft engineering. Saka ndozvimwe zvinhu zvandonyanyofambira mukangondona ndisenda kuZimbabwe spirit. Ndinenge ndichienda kunherera dzangu. Asi pari zvino hatisati tatora vana vanyowani. Chirongwa chatinacho muna March pandiri kuenda. Kuenda kunotora vamwe vana vanyowani.
Vana vamunenge muchivasarudza sei munoshandira munharaunda dzi?
Sekutanga ndakatanga ndataura nechikoro chainzi Cranbourne nekuti kwakuna mufundisi anga ari kuchechi kwasisi vangu. Ndakangotaura nyaya yangu zvikanzi ndotori nevana vakomana vari kutodawo maschool fees vari kuCranbourne ndikati handira kuvaona. Saka ndakatanga ndatora vana kuCranbourne, Cranbourne boys aya. Saka ndakatanga ndatora vakomana, I think vangavara about 15 boys ndovandakatanga ndatora. Gore rakazoteera racho ndakazoenda kuApeway. Saka nzvimbo yandinowanza kutora vana sterek kuApeway ndokuna PA wangu vanonzi Pastor Fusire vandinoshanda navo. Ivo vanogara kuApeway. Saka ndokwatinowanza kutora vana ikoko.
Vanenge vachida kuona mabasa amunoita kana kunzwa manzi wenyu vanokubata ipapo?
Vanokwanisa kundiwana paFacebook. Peji rangu rinonzi My Banda Music.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa, upenyu hwedu, our lives. Icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu, chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nevamwe amai vasina kuda kudomwa nezita vari kuMhondoro Mubayira, avo vanoti vakatarisana nenzara nenyaya yekuti chikafu hachisati chauya munzvimbo mavo chavakavimbiswa nehurumende, kunyange hazvo kune mamwe matunhu chiri kunzi chiri kugoverwa. Ngatinzwei vachitsanangura nezvedambudziko riri mudunhu mavo.
Chikafu chakauya, chikafu changa ndochakauya muna Julai. Up to now vanhu havasati vatambira.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa kuti munge muchisvika nguva ino musati matambira, tichinzwa hurumende ichitaura kuti iri kugovera chikafu?
Panguva yapfuura takambonzwa zvizhinji zvanzi transport, hapana transport, asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vabhadhara, asi chikafu chacho chisiri kuuya. Zvokuti taitodai tabhadhara zvedu chikafu chiuyi vanhu vadye.
Saka mati masvitso here kuhurumende chikumbiro chenyu chekuti munogona kubhadhara muwane chekutakurisa?
Vakuru vamwewo vataimbochemera uchingotaurawo senyaya vakazosvisa. Hazi zvakazonzi vanhu munogona kubhadhara. Saka kune vamwe vakabhadhara vari kune imwe saizi chakauya. Handina kunyatsonzwa kuti vakazobhadhara mari, asi chakauya tikatambirwa kwasviba vanhu vakabhukirana. Zvokuti vamwe vari kungochema futi hatisi kukwana chikafu chishoma.
Paigoverwa ipapo munhu aipiwa chikafu chakawanda sei uye zvinenge zvichitariswa here kunzi ane mhuri yakakura zvakadii?
Hongu, asi zvizvenzi vanhu vanofanirwa kukamurana. Saka kana manga makaimiri vairi munofanira kukamurana, uye ane zvigara kapinde wotiza nechikafu makgs iwayo ako uri hani iwayo unozonziwo unofanirwa kusheyera muri.
Anenge ari makg mangani aunenge wapiwa kuti muzogovana nevamwe?
Anenge achienderana kuti zvenivo wakanyoresa vana vangani. Pavana vawakanyoresa mwana mumbiri achiwana 7 kg.5 chongomiswa chakadaro kusvika chakwanawo kuti inowana ma50 kg mairi here kana 50 kg imwe chete. Nekuti zvainzi chikafu ichi chinofanirwa kunge chapuwa vanhu, kana chapuwa vanhu chirenge chii chakanangana nemhuri yako iyi. Saka zvinoita nekuti unenge wakanyoresa mhuri ngani.
Chikafu cherudzi rupi chiri kupiwa vanhu kana chachipiwa vanhu pachakambouya ipapo?
Katakwambo uya katakwa tambira pechanga kwakauya mafundi nechibage saka waizi hafu yemakeji zvako kuenda kumafundi hafu yemakeji zvako kuenda kuchibage then iwewe wozoshiyana nevanhu kaizi ndeche 3 months ndakati takapiwa muna July takasara tosvika munana September tisisiri takungotenga tumatenkeji chekunyatsoita chaita ichogore rino hakuna kuti upinobata mari yekuti unogona kuti kuti wabata tredi mari inotenga 10kg uchipedza 10kg iyo i 4 days 3 days yatesa apo unenge usati waona kana ine mari yekuti utende chimwe chikafu
vanenge vachigovera ndivanani zviri kugoverwa nemasangano akazvimirira here nevashandi vehurumende here kana kuti zvine zvigoverwa nemasangano ezvematongerwo enyika
kunouya mota iyi nevanhu vesocial welfare vongoti chikafu chenyuchi then pamwe pavanotoenda ipapo ndopamunotosara mosheyana nekuti pamwe munotanga matombohudzwa kunzi pacharaya chikafu chinhu chazosiyana saka vechitoroze havamii
upfu hwacho huri kuwanikwa nemari pa10kg
wanzenge uchiita $6 wachitama $6 ezvinizvowa $7 last week ndakatitenga $7
imi muri amai vane mhuri yakakurawo zvakadii
ini ndiri amai vane mhuri tinogara tiri vashanu
saka baba zvii zvavari kuitawo nekutsvaga chikafu
zvakaoma baba vakura havana chavachakwanisa uye vanorwara vana vamwe vari mudunhu imomo vakaroorwawo zvavo mudunhu imomo zvekuita zvacho hapana chekunyatsoita vari kuHarareo vari kungotiwo hazvisi kufamba mariwo hadzisi kuita saka zvakaoma
shoko ramungasiyira vehurumende pamwe chete nevemasangano ari kupawo rubatsiro nderekuti
shoko ramingasiyira kuhurumende nevemasangano yekupa zvekudya ekudai vawedzera zvekudya nekuti pari zvino kana mvura yacho ichitotitaurira futi kuti tiri kupinda munzara nekuti pari zvino hakuna mvura totizve dai varegedza havo kuti vanhu vakamurane nekuti vanhu vari kusara vari munzara ivo vakavenderwa muzi mutatu
aiwa ndinotenda amai totarisira kuti zvinhu zvichashanduka
zvakanakai
manga makateerera kune vamwe amai vasina kuda kudongwa nezita vari kumhondoro mubayira muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya munhau dzemitambo mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres Yvonne Zvikomborero Gudza anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike mhando yekutamba kwechikwata chake kunosanganisira zvitaira zvakasiyana-siyana zvinoda unyanzvi hwepamusoro kana kuti contortionism ko iwo matambiro aya haana njodzi here ngatinzwei hurukuro yataita naYvonne Zvikomborero Gudza nezvenyaya iyi
inini ndinoita yoga for flexibility ndiyo inozounza contortioning kana taita yoga tava flexible tava kuita contortioning takukwanisa kubhenda bhenda nekuchikora chikora muviri sezvatichiita pamavhidhios atichakusenderai muchiona zvedancing rumba nedanso tinozongoitawo zvedu pafree time tapedza session takumboflexa
vabereki neveukama vakazvitambira sei pawakatanga izvi
vabereki veukama neshamwari dzangu vanozvitambira vana kumbobvira vaita dambudziko kubva pandakatanga vanga vasitomborina kana basa nazvo iko zvino ndo vato support system yangu vanenge vachingondisapota pese kana ndakazoti panapa ndaumirwa ndiri kuda pekuitira zvinhu zvangu ndawana client aiwa vanongondipa vanotondisapota zvisingaiti ende ndozvinopa kuti ndirambe ndichienda mberi.
Aya madhenzi echirungu kaya ane zvechizvino zvino zvakati oo, veruzhinji vari kutambirana nazvo here, vakuzviziva here izvi muZimbabwe izvi?
Veruzhinji havasi kunyatsozvitambira mune zvakanaka, asi vashomawo vandakakwanisa kutaura navo vanozvitambira ende vanotozvifarira, vamwe vacho ndo vatova maclients angu. Asi ruzhinji rwacho havanyatsozvitambira mune zvakanaka, vanenge vakutofunga kuti pamwe wava kuita zvekutengesa muviri wako.
Saka munotambira kupi vanoda kutaura nemi, kukubatai kana kuuya wokuzoona muchitamba muchiita zvamunoita izvi, vanokuwanai kupi?
Ndinotambira kuGrandview 7 nekuGlenora muHarare. Vanoda kunditeera vanokwanisa kufollowa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session. Ndichakusendirai link pasi. Vanoda kuti haya for my performance vanokwanisa kundisa message pa WhatsApp kana kuuya kumba. Phone number yangu 0716717312.
Matambudziko api amakasangana nawo mugore rino ra 2024?
Makomments kubva kuvanhu vanosenda mavideos yo netitsira kumashure plus ma studios ekuitira yoga acho ari kudhura, saka zvinhu zvinodzosera kumashure kana usina pakanaka pekunyatsoitira malisensi nevanhu.
Zvamunganyorawo pasi muchiti aiwa gore rino takagona ichi nechichi, takatadzawo ichi nechichi, ndezvipi?
2024 hatina zvikuru zvatakanyanyoita. Tine machallenges akawanda ekuti ground rekuitira panga pasina. Saka 2025 tokuvimbisa kuti tinoita gadzirisa kuti ground racho neequipment yatichida kushandisa tinenge tanazvo by February.
Titarisewo kusimudzirwa kwebasa renyu, zvii zvamunoda kudza vateereri tichipendera zvedu chirongwa?
Tongoda kutendei nekutitsigira kwamuri kuita nekuramba muchitisimbisa pane zvatiri kuita. Motifollowawo pa WhatsApp channel yangu inonzi Vovo Yoga Session. Maitabaza.
Uyo anga ari mumwe anoita zvemitambo achishanda nechikwata cheElysium Dance Theatres, Yvonne Zvikomborero Gudza, ari parunhare kuHarare neStudio 7. Yedu ya pera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ZRP opa chenjedzo kuvatyairi kuti vasiyane nekunwa doro kana vachityaira, uye kuti vafambi vamhangare nyaya dzekutyaira zvisina tsarukano. Mumwe anoita zvemitambo anoti basa ravo rinovapa chouviri sevatambi, asi pachine zvinoda kugadziriswa kuti upenyu hwavo huvandudzike. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azeninga, ndiri muWashington, D.C.
Soku izika disenda bago VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Mpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezichiyeneyo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla leZANU-PF sithumangameli Emmerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela ibandla leCitizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandlaleli avalelwa esitokisini seRemand Prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028 loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa nguMnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezincishi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid yabivela ebantwini yama-country emazweni iyabi distributed ngama political affiliations.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso yeDemocracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi seliqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabango owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayenelungelo lokuxoxisa amalunga edayela ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edayile ephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo uHusman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana James Ontimba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Sande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinyuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028 kumbeni i-opposition yethu iyabe ilokhu isenza isiba weak.
Abalela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha the Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa kubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. Uthimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela uMnumzana Robson Jere okwenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe abalela ilungelo loluntu uNkosazana Namatayi Gwegweza uMnumzana Sane Ugwenzi labanye olandela ezombusazwe ezimele uMnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa every day siyabe silombono ochiyeneyo ngoba yithi esi-affectwayo so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how ngoba thina yithi esitshona sihlukumezwa ngohulumende lo yithi esitshona silandelwa ngohulumende lo so thina sikwazi ngcono.
Kuningi okunye kwabhekana labantu beZimbabwe lonyaka okunye njalo yikubotshwa kwabosomabhizimusi uMnumzana Moses Mpofu lo Mnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pass-on Scheme. UMnumzana Melu Sibanda osebenza lenhlanganiso elela ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusasele uhambo kundaba zokulwisana lenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva so which means abantu abaningi bane-corruption ngabantu bakuzano PF so that's why besatshwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esatshwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idale le-Senate nalo lapasa ibhili le ehanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idale le i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Kodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024 uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho kwaqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphethelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lamlela ndwandwe.
Kweze emaphandleni izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminingi kwabhekuka ibhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amaningi. UAlbert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehla bomvu zedukile ngendlela eliningayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. UMnumzana Abraham Spindi oyisakhamuzi seDambashoko uthi kusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
sokulomana kalomkhulu kakhulu yenzakalela esingasakwaziyo ukuthi mazivule izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo asisakwazi singabazali so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu kwathathwa yonke into nezindlu zamatitshala lazo zathathwa namaklasi athathwa so khona lapha idamba shoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo
ukansela kwathu eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi mkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo sedambashuku kuthethwe amazenga angu-32 awela kachana kuphume ama-asbest angu-16 awahahla afa ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sayawela kachana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Then eTatata Village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela kachana kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda ngugogo Sibilo osekhulile. Kuthe singene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika wadilikela phezu kwawombheda. Mhlanhla nje kodwa kahle malanga but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu. Hayi roof ihle yadestroyeka wasala vele kungela lutho so asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku wemasolomoshe mnumzana Love Mondlovu uthi izilima bezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula onkaze.
Ukugcwele ukuthi uhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mbhidanyana bethethe amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ungani uyachongolezela amanzi kuhambile imbhidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda ubikele umsakazo we-Studio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShaka Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhala ezimathonsi ezakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini emawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngemva kokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMathabeng South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomuma omkhathi zihle zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Muve.
Kukama
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mzinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide. Yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqala usiyaphela ubona abantu begijima ngokuhlukuluzwa zimali, behlukuluzwa yilokhu lalokhu ukudla. Kodwa-ke ma kufika leli khefu uzathola nje umuntu onke angathi uyagijigijima angathi kukhona okuncane abe kuthola. Kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya, ngithola kuyukuthi hhayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo. Singakhulumi-ke abadakwayo-ke yibo abangathi ngeyabo lapho-ke badakwa-ke kuze kuye kusa. Yikho futhi okulezi ngozi, yiyo inkinga yakhona. Ingozi ziningi, kusuka kube kungathi lesikhathi lesi uSathane laye uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile.
yikho engunanzelelayo ezigabeni sami.
Njengabezinkonzo kukhona yini elikwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lelo moya. Sibuyele ezwini lenkosi ukuthi liyasikhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwane lawo endaweni yakho ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu, ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye ngempela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo xa zikhona eduze kwakho, ama-widows loba bakhona bagogekile, obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile, ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangileyo phandle. Kube lama-widows uthole kuyukuthi hatshi sandla senkosi sikhona, yabo sesibhedlela bona behlukuluzeke kakhulu emoyeni, abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa, umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo, ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla, ngoba ngempela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa, njengoba ngithile ukuthi kulokugijigijima ngezimali, isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele, labo uyathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo, khonokhu lawo othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwani, othe wabathagetha ubanikeze, obanika khona, obathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo ke senza kanjalo masemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga lithuba elinikezwe lona. Sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Muzenda uManyathi, ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza singapha A Voice of America, sise Washington DC. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, namuhla sesesilobela lapha kulo mfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor kaward 29 kulendawo, ucouncilor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima ma ngikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova, bayabulalana, bayagamulana, ama-murder cases asemaningi kakhulu phakathi kwesidaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa kuyini khonoko, ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Nyube, hayi ngabe ngikamba amanga. Engikubonayo yikuthi abatsha ikakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizo. Izidakamizwa into ezidakayo imbanje utshwala untshengu sokuze kusenza ukuthi abantu ke bayenze izinto ezingekho emthethweni bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abanye benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately lo nyaka nje kodwa khonapha edonsa ngesaphewa nemawulo kuhlungana i-WhatsApp 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa bebulawa nje mashayana ilanga lichiswa umuntu abulawa qube njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje kathesi nje akuna nyanga ezintathu kulo muntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akuna nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phetshiya ngalithapewa egongodwa ngomunye umfana womtshaya wambulala ngesitina. Isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona leli ndiwade sikuChristmas abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe namagazi wodwa ikilinika amanesi sebethwele nzima. Kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludaba lwani?
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalo owafa eTapewa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye esinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka aqeda abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokuqala owabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana nomuntu omdala ezihambela babhushisela kuye baphonga umsukela bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafika esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Bavela kuleso sigaba abantu esibaziyo babancuma. Abantu esibaziyo kunezimuli esizaziyo ukuthi le imuli yakobani iyabulala. Imuli yakobani iyabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe kuleshoni yethu sibakhanye.
Pho baya amapholisa wona athini? Bayabotshwa la?
Bayabothwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabo yikubopha umuntu bamhambise ekhoti. Ukuhamba ukusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili amapholisa abengasekho kikho nami njengokansila yabe ngingasekho kukho nawe njengomsakazi nube yabe ungasekho kukho. Abantu laba bahamba babotshwe sometimes izethwake bephiwa ibheyili baphenduke emakhaya uzethwa kanjani njani omunye kubheyili khonapho waphinda abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza kulo umsebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusesina laba ababalekayo abanye bayona omunye asabaleke ayesihlala kwenye indawo azophenduka ngesikhathi sakhasifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngukansila kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa laye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Ngamini ngesikhathi esifanayo neviki ezayo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nango umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane.
Igama ngumezi isibongisa kongwenya ngokuzalwa ngizalwa kaphana endaweni yasesilwane ubongwenya. Umculo engihamba ngawo bavila nge-Danger Boys bawazi abantu abaningi. Ngiqalise nje ngihamba ngawo 2023 ike ngiqalise khona ukurekhoda nje ingoma kodwa ngizalizizwisa ezalo nyaka enzika-2024 ngizothi liphathele zona.
Let's go. abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Iy'ngoma zami zitholakala ezalast year ezalonyaka, kodwa bengakaqalisa ukuzithengisengisa nje ngendlela ezithengiswa kakhona ngabanye. Bengisaqalisa nje ukuzifakela nje abantu nge-WhatsApp, kodwa muzifona iy'ngoma zami ngiyakwanisa ukuthi undande inbox yami ngufakele, ngizabiza iy'namba zami la. Iy'namba zona +26378 1229 114. Ngizaphinda futhi njalo +26378 1229 114. Igama uMenzi Sibongo zakongwenyala kuFacebook ngikhona futhi uyafana nje Menzi Ngwenyikazira.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Cela isupport enkulu kiwo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho. Le ndima esihamba ngayo inzima, sizathi sicele kubana nabe besipha amandla amakhulu ukuze nathi sikwanise ukuqhubekela phambili.
Kesukani-ke sikhangele ebezihamba phambili. Kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMathabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangelelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.